manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri kukadzi 5/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kambani yava Walter Magaya inowanikwa iine mhosva yokutyora mutemo weMedicines Control Act ndokufaindiswa mazana manomwe emadhora. Vadzidzisi vakawanda muzvikoro vateerera kuridziro yekuramwa mabasa nhasi yakaitwa nemasangano anomiririra vadzidzisi. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vemabhizinesi anodika chingwa havana chavangaite kumisa kukwira kwemutengo yechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani ya Prophet Walter Magaya ye Prophetic Healing Deliverance Ministries ye Aretha Medical nasi yawanikwa iine mhosva yokutyora mutemo weMedicines Control Act mushure mekunge vaMagaya vati vainge vawana mushonga unorapa HIV AIDS gore rapfuura vasina kutevedzera gwara rinodiwa nemutemo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMagaya vabvuma mhosva yekambani yavo uye mutongi wedare amairumbidzai mugwagwa vati kambani iyi ibhadhare faini yemadhora mazana manomwe svondo rino risati rapera. Vasati vapa mutongo amai mugwagwa vati zvakaitwa navaMagaya zvekushambadza mushonga wayaguma zvakashata chose sezvo zvichikwanisa kukonzera dambudziko guru munyika nekuti vanhu vakawanda vari pachirongwa chemapirisi anoderedza ukasha kuHIV vanogona kurega kunwa mapirisi aya. Vatiwo mukupa mutongo uyu vatarisa kuti aka ndekekutanga kambani ichityora mutemo uyu uye kuti yakatokumbira ruregerero nekuvimbisa kutevedza mutemo weMedicines Control Act. Kunyange hazvo vabvuma mhosva yavo, vaMagaya vari kuramba vachiomesa musoro kuti mushonga wavo uyaguma wakationgororwa kumalaboratories ekuIndia uye unoshanda sekutaura kwavo. Gweta ravaMagaya vaEverson Chatambudza varatidza dare magwaro avanoti anoratidza izvi. Asi mutongi ati nyaya haisi yekuti mushonga wayaguma unoshanda here kana kuti kwete, asi kuti hapana kutevedzwa gwara sezvinodiwa pasi peMedicines Control Act. VaMagaya varamba kutaura zvakawanda pavabuda mudare vachiti zvavo zvaita. Munhu watanzi titaure naye navaMagaya pamusoro penyaya iyi aramba kutaura nesu. Munyori wenhau dzeutano uyo ange ari kutevera nyaya iyi kubvira pakusungwa kwavaMagaya, John Kasim, audza Studio 7 kuti mutongo uyu unobatsira kudzivirira vaye vanoda kusautevedza zvakaitwa navaMagaya.
Mutongo wapiwa kambani yavaWalter Magaya wakanakira kunyanyanya vaye vanozviti vanorapa zvirwere zvakafanana negomarara HIV kuti vasangoite zvinhu vasingatedzere mutemo. Ngavakoshese gwara rezvinofanira kuitwa mukuedza kupedza nekurapa zvirwere. Kana wawana mushonga munhu unofanira kutedzera danho rakataurwa nehurumende rekuenda kumabhodhi anoita zvekuongorora mishonga nekutaura newe hurumende kuti ukwanise kupuwa license.
Mune imwe nyaya, mutevedzeri wameya vechitungwiza vaJaulani Mutunzi pamwe nemumwe mugari wekuchitungwiza vaRichard Miti, avo vakasungwa nemusi wemugovera vamiswa pamberi pedare ramagistrate kuchitungwiza nhasi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions masvondo maviri apfuura. Dare richapa mutongo waro mangwana kuti vaviri ava vobhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete, kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Varairidzi muBulawayo vatambira zvakasiyana siyana kuri dziro yekuti varamwe mabasa, vamwe mune zvimwe zvikoro vachienda kubasa semazuva ose, ukuwo vamwe vange vari pamabasa asi vasingadzidzise. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa mune zvimwe zvikoro zviri muguta reBulawayo kusanganisira Baines Primary, Marketing Primary, Ubiddle Primary, Robert Treadgold Primary neEvelyn High School yaratidza kuti vadzidzisi vange vari pabasa semazuva ose vachidzidzisa vana. Asi vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti mune zvimwe zvikoro kunyanya zviri mumisha inogara veruzhinji sekupumula North neSouth, vana vechikoro vakawanda vadzokera kumba nekukasika sezvo vadzidzisi vange vasina kuuya kumabasa basa uya vange vauya vange vasingadzidzisi. Mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vatakavafira zhou vaudza Studio 7 kuti kurudziro yemasangano anomirira varairidzi yekuti vadzidzisi vakande mapadza pasi yadavirwa zvine mutsindo. Vazhou vati mashoko aburitswa mumapepa nhau ehurumende ekuti gurukota rezvedzidzo vapawo mavhima vakawirirana nevemasangano evadzidzisi ndeyekunyepa, vachitiwo havazi kuzodzokera kumashure kana hurumende ikasanzwa zvichemo zvavo.
About 75% yevarairidzi avo vanosvika 125,000 havana kuenda kuzvikoro. Tinozviziva kuti kune vamwe varairidzi vanyengereka nemashoko akataurwa nezuro na Minister of Education kuti varairidzi neministry vanga varicha agreement yokuti varairidzi vamboenda kubasa. Chokwadi chizere ndechokuti hapana chibvumirano chakaitwa na Minister of Education. Uyezve Minister of Education haasiri employer, employer ePublic Service Commission. Saka varairidzi vaneta nokunonga zvose nomuromo. Hationi pane chingavadzorera kuzvikoro kunze kwokuti hurumende yaona zvakakodzera kuti iuye neimwe offer iri nani.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi. Munyika mune varairidzi vanosvika zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu muzvikoro zveprimary nesecondary, uye pane masangano mapfumbamwe anomiririra varairidzi kusanganisira PTUZ, Zimbabwe Teachers Union ZIMTA, pamwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ. Vazhou vatiwo vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nhengo dzemasangano anomirira vadzidzisi dziri kushungurudzwa, asi vati kuramwa mabasa kwavo hakuna ine zvematongerwo enyika.
Nezuro vatungamiriri vanopfuura vasere vePTUZ vakasungwa nemapurisa vachinovhunzuridza kuti industrial action yakananga chii. Chatiri kutaura ndechekuti industrial action hainei nezvematongerwo enyika, ilabor dispute. Saka tiri kungoti hurumende ngaikoshese zvido zvavashandi. Vashandi havangarambi vachinhonga sose nomuromo, hurumende ichingonyepa ichitaura zveausterity measure
vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati hurumende inofanirwa kuratidza kuti inokoshesa dzidzo nekunzwa zvichemo zvevarairidzi. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti amai Gumbo ati kuramwa mabasa kwevarairidzi kunogona kukanganisa kuvandudzwa kwedzidzo kuri kuitika munyika. Mumwewo mubereki amai Fortune Moyo vatiwo vana vacharasikirwa nenguva yakakosha sezvakamboitika makore a2007 ne2008 apo vadzidzisi pamwe nevamwe vashandi vehurumende vaitadza kuita mabasa avo nemazvo nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi.
Tatova muna February temu yatopera, saka vakatanga strike kozvino inenge ichipera rini? Vana vedu vanodzidza nguvai? Koma fees atapatara, havizi temu. Next temu toita sei? Topatara svi. wana wenenga zunga kutisa azwiti
sevamo wachandiwe mamwe mapazi urumende para ilizawe nengu ya kareba kachichema chema nenya ya kudakwezeru wa marie muhuru asi urumende ino simanere kutaina mari ndaka mirira studio 7 Mbulawayo ndini Taurashawa.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vemabhizinesi anobika chingwa havana zvavangaite kumisa kukwira kwemutengo wechingwa sezvo vachinetseka kuwana mari yekunze yokutenga zvinodiwa kugadzira chingwa. Izvi zvinotevera kukwira kwemitengo yechingwa kutanga kwesvendo rino. Sangano reBread Manufacturers Association rakazivisa kuti gorosi riri munyika ishoma uye rinobva kunze rinodhura. Mukuru we Grain Marketing Board Varoki Mutena vati avabvumidzwi nehurumende kutaura nezvekuwanikwa kwegorosi munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga we Studio 7 abata mukuru we Confederation of Zimbabwe Industries vasifelani Javangwe kuti twinze maonero avo.
Tishona idu chikukui chango ni chima ndo chuchu chime chafira hacho mazwa tiratarisa naya. Zvinova izvo zvinova zvakodzerwa chikuru ndechekuti pane support yavaitarisira kuwana nemari yakachipa pane zvimwe zvavanoimpota zvoenda muchingwa, nokuti muchingwa hamungoenda uti kunoenda zvimwe zvavanoimpota zvavanoti mafensi nezvairaro zvinoita izvo maybe even about 40% of the cost of the bread zvinove zvinoitwa imomo. Izvozvo ndo zvavari vanogadza chingwa vari kuti tikasawana mari yakachipa yemaallocation dziya vanenge vaakuzoenda unongotsvagawo kune anenge azviunza zvinova izvo zvinenge zvaakudhura.
Saka zvamunganongedze here kuti ndizvo zviri kunyanyokonzeresa kukwira kwemitengo yechingwa ichi ndezvipi?
Pavakagara pasi mazuva akapfuura, mazuva mashoma akapfuura, vaitarisira kuti pane mari yavachapamwe ingangokwanisira kuwanika, saka iyo haina kukwanisira kuwanika. Saka apa vakuti kuti chingwa chiwanike ndo chinenge chaakutongotizve vaakutongotenga iyoyi zvimwe zvachona zvavakuti mafetsi nezvakadaro zvinobva kune dzimwe nyika. And also varikuti chingwa chedu hachishandise witi yemuno chete, chinoshandiwanotoblenda newiti yekunze kuti chibude chakanaka. Vanongoedza chishoma chewiti yekunze kuti ibude yakanaka.
Vamwewo vanoti dai witi yemuno yanga iri yemhando yakanaka zvichiita nani, kana kuti varimi vari kurima shoma here, munopaonawo sei?
Iyo witiwo hatikaita muno, ndobvo yainzinongokwana mabhimbezi mitatu zvakadaro, saka ina kunyanyowana.
Saka zvamungati ndizvo zvingada kunzi zviitwe kuti matambudziko aya agadziriswe ndezvipi?
Kuru ndechekuti inoti tistabilize economy, ndechekuti tikwanise tiproduce zvinhu zvedu tiri muno, tirongane pachedu toproducea witi yedu yakawanda, toproducea yeast yedu, mafetsi waya avanoimpota aitombogadzirwa muno. Saka tikaimpota zvakawanda zvinopinda muchingwa, nyika inozviona iyo ichirasikirwa ichifanira kutsvaga mari yakawanda kuti zvinhu izvo zviwanike.
Avo vanga vari mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vasifelani Javangwe vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari parunhare vari muHarare. Sangano rinomirira madzimai munyaya dzezveupfumi reEconomic Justice for Women Project rinotiwo kukwira kwemutengo yechingwa munyika kwavashayisa hope sezvo madzimai ari iwo vanotarisana nemhuri mudzimba mazuva ose. Evans Zininga aita hurukuro nemukuru wesangano iri muzvare Margaret Masamvi kuti tunzwe pavamire.
Ichokwadi Evans, dambudziko iri dambudziko riri kubata munhukadzi zvakanyanyisa kudarika vamwe vanhu vose, nekuti tinoziva kuti mukugara kwedu tinoziva kuti mudzimai ndiye munhu anochengeta nekutarisa mhuri zuva nezuva, kuti vana kana kuchikoro vatakura chii, kuti vana kana kuchikoro kwacho vaenda nei, vachazonotorwa nei. Saka kana tichitaura nyaya yekukwira kwechingwa tokutotarisa nyaya inonyanyisa kutobata munhukadzi. Zvinhu hazvisi nyore panguva inoiyi, zvinhu zvakaoma.
Munoona here sekuti Zimbabwe nyika ichawana kugadzikana munguva pfupi iri kutevera?
Nematarisiro andakazviita ini nemaziso angu semunhuwo zvake uye nemaziso angu semunhukadzi, ndingangoti kana tisati tasvika mukutaura chokwadi nemukuonesana chokwadi, zvina hazvina kugadzikana kwazvichaita mumazuva mashoma ari kuteera. Ivan, sezvamuri kutaura, panoda kuti tibudirane pachena, uye panoda hurukuro dzisina wadzinosiya muhurukuro idzi, senge dzekugoverana kweupfumi hwenyika. Kana tikange tati tiri kuda kuti tiite kuti zvinhu zvipavire, avo vemabhizimusi vanouya vachibva kunze vari kutsvaga mari, zvoomera mugari asina chimwe chii, mamwe mararamiro anga achiwana ngaine musika wake waakapazirwa, haasisina imwe source of income. Ndiri kuona sekuti zvinhu nyange zvikanzi zvashanduka at a macro level, munhu muzimbabweni ari ordinary anenge inini acharamba achingoshungurudzika chete, zvinhu zvicharamba zvakangooma.
Avo vange vari mukuru weEconomic Justice for Women Project Muzvare Margaret Masamvi vachitaura naEvans Zininga vari parunhare vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pamusangano wekuzeya nyaya dzemigodhi muAfrica uri kuitwa kuCape Town kuSouth Africa, mutungamiri weGhana Vanana Akufo-Addo vakurudzira mushandira pamwe kumakambani anoita zvemigodhi muAfrica yose kuitira kuti Africa ibudirire. Vaimbi vechidiki vakawanda avo vakasarudzwa mumakwikwi aive nemutsindo vachange vachishanda nenyanzvi mukutsitiswa kwenziyo dzinobata gusa ruzhinji pamwe nekuita zvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa16 kukadzi. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vari kutaura nhasi manheru kechipiri muurongwa hwavo hweState of the Union kumatare eParamende, panguva iyo dare reCongress riino vemarudzi vashoma uye vanhukadzi vakati wandei. Vechidiki mubato reZANU-PF vari kukurudzira veruzhinji kuti vatsungirire mumatambudziko akatarisana nenyika, vachiti vane chivimbo chekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachagadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatapi venhau muHarare, vechidiki vebato reZANU-PF vati vawirirana kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana. Mumwe wevechidiki ava Muzvare Yeukai Simba Negavi vati vanonzwisisa kutambura kuri kuita veruzhinji nekuda kwokusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Muzvare Simba Negavi vati vaMnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana wokurwisa uori kutsvaga mari dzekunze pamwe nekugadzirisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji muupenyu hwavo.
Chinonzwisisa kutambudzika kuri kuitika vanhu vemuno muZimbabwe zvichikonzerwa neikonomi yedu yanga isina kumira zvakanaka, asi tinokurumidzira kuti tive nemwoyo murefu, tipe purezidendi vedu mukana wekuti vaite re-engagement sekutaura kwavakaita mazuva atikanga tichiita sarudzo, vaite fight corruption. Zvinova izvo zvimwe zvezvinhu zviri kushandiswa naPresidenti vedu kurwisa machallenges atinawo akanangana neikonomi yedu. Ngatishingei timire naPresidenti vedu tisadzokera kumashure.
Muzvare Simba Negavi vati vose vechidiki vari kushora zvikuru nekwavanoti kushandiswa kwevechidiki mukuratidzira kwakaita munandira. Zvichakadaro, rimwe sangano rinozviti Citizens Forum rinoti vanyora tsamba dzenyunyuto kumasangano akazvimiririra avanoti akabatsira mukurongwa kwokuratidzira kwakaitwa mwedzi wapera. Vachitaura nevatori venhau, mukuru wesangano iri vaAlex Gakanje vati masangano aya akapeshedzera mirishonga uye vachafarisa. Mamwe masangano adomwa ne Citizens Forum anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Law Society of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemizinda yeAmerica neBritain.
Masangano akazvimirira achapetishena anosanganisira rinonzi Crisis in Zimbabwe Coalition, rekuti muchinzwa zita racho haritowirira nerunyararo. Saka vanhu vanorarama nemhirizhonga chanyorera inonzi Zimbabwe Lawyers for Human Rights, aya magweta anotiwa anochengetedza kodzero dzevanhu. Tavanyorera tichiti kosei mazuva maviri tisati tasvika pazuva remhirizhonga, vakanyora meseji yavakataura kuti munhu wese usatye, tichakupa gweta pachena. Izvi tiri kuti ndizvo zvakakonzeresa kuti vamwe vanhu vave nezvivindi zvekupinda mumastreet mumigwagwa vachiputsa zvitoro zvevanhu vachiziva kuti tine magweta emahara.
Asiwo mukuru weplatform for youth development inova nhengo yeCrisis in Zimbabwe Coalition, vaClavis Maduku, vashora zvikuru Citizens Forum vachiti kuchishudzirana kunodzorera nyika shure. VaMaduku vatiwo vese vane mwoyo wekuda kuona kubudirira kwenyika vari kukurudzira nhaurirano izvo zviri kuitwa nemasangano avanotyidzana nawo.
Panguva yatiri Zimbabwe iri panguva yakaoma, munyika mune gopoto, munyika mune mapisha-pisha, munyika mune kusawirana kwakati kuti, zvekuti vanoda kuti nyika ienderere mberi vari kudaidzira dai vanhu vataurirana nhaurirano yotaurwa kuti tichii chati kutaurirana nezvazvo in terms yekuti totangira papi tichienda kupi. Saka nguva ine ndekuti kana pane zviri zvakaitika kunyanya pakaita shutdown, zvakaona zvakaitika pakaita maproperties akapwanyika and so forth, there's a lot of damage. Zvakapinda kunaka nezvekuti vanhu ngavagare pasi votaurirana. Civic society ine maonero akasiyana siyana. Chine chakanaka ndechekuti vanhu vanodaidzana vogara pasi. Mathreats anoita kuti gopoto racho rirambe richienderera mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reBritain neAmerica pamusoro pemashoko eCitizens Forum. Nyika mbiri idzi dzakabuda pachena dzichishora mabatirwo akaitwa mirishonga nemauto nemapurisa. Vanhu vanodarika 10 nevashanu vakapfurwa vakafa, uye vanhu vanodarika makumi manomwe vakarapwa maronda akakonzerwa nemabara epfuti. Hurumende yeZANU-PF iri kupomera MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mhosva yekuronga mirishonga. Asi MDC inoti haisi iyo yakaronga kuratidzira uku, uye zviri kuitwa nehurumende zvakafanana nekutsvaga uta mugate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende yeBritain inoti ichawedzera mazita ezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pavanhu vakatemera zvirango zvichitevera zvakaitwa nehurumende yeZimbabwe mushure mokuratidzira kwakaitwa nevanhu masvondo maviri apfuura. Vachipa umbowo pamberi pekomiti yeparamende yange ichinzwa umbowo kubva kuvanhu pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe, gurukota rinoona nezveAfrica muhurumende yeBritain, amai Harriet Baldwin, vati pari zvino Britain haichatsigiri Zimbabwe kuti idzokere musangano reCommonwealth, vachiti hurumende yavo iri kuisa vamwe vanhu pazvirango mushure mezvakaitwa nehurumende kuvanhu vakange vachiratidzira kusafara kwavo nekukwidzwa kwakaitwa mutengo wemafuta edzimotikari.
The committee is probably aware that the process of rolling over the sanctions, the EU sanctions, has just come up, and the UK has been arguing that it is not yet time for us to allow those to expire.
Ndinovimba kuti committee inoona kuti nguva yekupamhidzira zvirango yasvika. United Kingdom yagara ichiti nguva yekubvisa zvirango haisati yasvika. Kana tikatarisa zvakaitika muZimbabwe masvondo maviri apfuura, tinoona kuti panotove nechikonzero chekuwedzera vamwe vanhu vari pasi pezvirango. Tanga tichinzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vachiti vanhu vakaurawa nekurova vanhu vachasungwa, asi hapana chatati taona chichiitwa kuvanhu ivavo. Ndivo vamwe vanogona kutongerwa zvirango.
Amai Baldwin waudza komiti iyi kuti mushure mukurayiwa kwevanhu nekubatwa chibharo kwakaitwa mamwe madzimai vakataura nomumiriri weZimbabwe kuBritain pamwe chete nemakurukota eEuropean Union neAfrican Union anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika.
The UK is one of the members of the Commonwealth. Clearly, it would have to be a unanimous decision by all 53 members. But
United Kingdom ndimwe nengo dze Commonwealth. Naizvozvo kudzoka kweZimbabwe muCommonwealth kunofanirwa kubvumizwa nenengo zhinji. Asi pari zvino United Kingdom haikwanisi kutsigira kudzoka kweZimbabwe nekuti zvatakaona zvichiitwa kuvanhu handizvo zvinofanirwa kuitwa nenhengo yeCommonwealth. Apa ndipo patinovimba kuti South Africa, Mozambique, Botswana neSouth Africa dzingabatsira.
Amai Baldwin vati Britain icharamba ichibatsira avo vari kunetseka vachiti pari zvino Britain iri kubatsira vana vanopfuura zviuru zvitatu pamwe nokutsigira nzvimbo dzine madzimai anoda upoteri kubva kuhurumende. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mkonza, vanoti Britain yaita zvakanaka asi havana chokwadi kuti nyika dzeSADC dzichabatsira zvakadini.
Ndandofunga ndechekuti Britain yakuratidza kuti yapengenuka, yakuchiona kuti aiwa yakanga yanyengedzwa kuti hurumende yava Mnangagwa, hurumende ine shanduko kune hurumende yava Mugabe. Asi zvakaitika masvondo maviri apfuura zvinenge zvakachivaratidzawo kuti aiwa makudo ndimamwe. Hapana kushanduka kwehurumende kwakaitika. Chakangoitika kungobva kwava Mugabe nevamwe vashoma shoma, asi maitiro ndiwo ayo avagara vanga vasiri kuwirirana navo ndiwo aramba angoripa.
Chimwe chavataura zvekare amai Baldwin ndicho kuti pari zvino United Kingdom haichakwanisa kutsigira kudzoka kweZimbabwe musangano reCommonwealth. Munozviona sei?
Izvi zvinhu zvinofanira ku bata hurumende yava Mnangagwa nekuti vanga vachivimba kuti pasi rose richava nekuvapa mukana. Asi izvi zvakuitwa nehurumende yeBritain zvinoratidza kuti hapana ari kuda achada kuvapa mukana mumwezve nekuti vakaratidza zvavari masvondo maviri apfuura. Saka zvinhu zvinofanira kubata hurumende yava Mnangagwa nekuti zvavari kufamba vachiudza pasi rese kuti Zimbabwe is open for business uye kuti vari kuda kuti vayanane zvakare nepasi rose zvinenge zvisina kwazviri kuenda.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Rick Mkonza vachitaura vari kuSouth Africa kwekare. Tochimboenda kuna Marvelous Musanganya uye kuti tinzwe zviri musocial media.
Muchirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Mukoma Klapos Matambandini.
Taura yenyu, muri kupi mukoma?
Izvi ndiri kuBotswana.
Ehe, taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Nhau yakaitika nezuro tanga tiri kuSouth Africa.
Ehe.
Zvinhu zvinorwadza kuti takasvika pachipatara zvakanaka, tikatambirwa zvakanaka nemasecurity nemapurisa. Hatina kuita zvemhirizhonga, asi kuti tanga tichingora kwanga kuri kuimba nekuratidzira bedzi iri nyunyuto. Tarisa nyunyuto iri kuti munhu agone kuti adzokere kupi kwaanga achifanira kuti andorapwa ari kunyika kwake, nekuti iye anoziva chimiro chiri mukati menyika. Kuvanhu vasina mari yekuuya kuSouth Africa vaikwanisa vanorarama sei? Taparadza uori. Uori chaihwo ndo huri kutiuraya. Ngahuparare mukati menyika togona kusumuka tikaende mberi zvakanaka chaizvo. Aiwa, tinotenda sisi Marvelous.
Baswerawo
zvakanaka.
Okay, babai.
Hello, makasimba here?
Aiwa, takasimba. Tiri kutaura nani?
Hau, ndi Christopher Chapeyama. Patiri uku hai zvakangoroma nekuti
Tashika kubagumo chirongwa chedu chanasi ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC dichiti morara zvakanaka.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwazo mohle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithibili mhlaka 5 kuNhlolanja 2019 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
most of the teachers gave heed to the call for industrial action except that the employer.
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi.
Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele namuhla bekhonona ngodaba lweholo.
Siyacela bantu beZimbabwe, umsindo awulunganga. Wonke umuntu engakwanisa ukuyenza konke khonokho elikuyenzayo. So thina salibukela lisenza khonokho elakwenzayo. Khathesi sesicela kube le-peace eZimbabwe. UPresident wethu uyalungisa izinto. Akulazi into ezingaphongi ukuvuka sezilungile nge-1 day.
Abasakhulayo bebandla lezanu PF bathi lanxa bezisisa ubunzima ozulu abhekane labo, kumele abantu baphe umongameli Mnangagwa ithuba lokuvuselela umnotho. Elebhilithane lithi kaliseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano we-Commonwealth, njalo lithi lilakho ukujezisa izifanamandla zikarhulumente weZimbabwe ezintsha. Lamhlanje ntambama ngezikhathi zabo 9 emelika, umongameli Donald Trump uzakwethula imbiko eqakathekileyo phansi kohlelo lwe-State of the Union Address. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele namuhla bekhala ngokuthi iholo labo lincane kakhulu, njalo bathi uhulumende kumele abahlawule ngedola lemelika. Ukukhalala umsebenzi lokho kubizelwe izinhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela ezimtha kanye le-PTUZ. Abafundi abaningi baphendukisiwe esikolo namuhla ngoba bekungafundwa kungela babalisi. Kubika uGibson Bebe.
Umkokeli wenhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ, uMnumzana Takawafira Jowu, uthi nani lababalisi elingabuya ngemsebenzini belisedlula isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini 75%.
Most of the teachers gave heed to the call for industrial action, except that the employer.
Iningi lababalisi lilandele umqondo wokukhalala umsebenzi ngaphandle kokuthi uhulumende leZBC bebesakaze amanga wokuthi sivumelene lohulumende izolo, okube yinto enze abanye ababalisi baye emsebenzini namhlanje. Kodwa elizweni lonke, endaweni ezifanana leMutare, iMatabeleland, iMashonaland kanye leHarare, iGweru, leMashingo, inani lababalisi elikhalale umsebenzi namuhla ledlula amachumi ayisikhombisa kuhulu elilodwa 75%.
Uzo uthi njengababalisi bakhathaza imibiko ethi ezikolweni zemaphandleni amalunga abo ebesethuselwa yintsha yeZanu PF labanye akade bezithi ngamasotsha. Uthe lokhu kuveza ukuthi uhulumende usathatha udaba lwababalisi njengolwezombusazwe.
The political party at the ZANU PF We are sending also its youth and other functionaries.
Ibandla lezanu PF lithumele intsha yalo labanye abangaqondakaliyo besethusela ababalisi abangayanga emsebenzini namu. Kodwa ukusobala ikuthi ukwethusela kwamabandla ezombusazwe akusoze kusebenza. Ukukhalala kwethu umsebenzi sikwenze ngendlela esemthethweni ngoba isisekelo sombuso sisinika imvumo yokukhalala umsebenzi nxa silezikhalazo.
Iningi labazali liveze ukukhathazeka ngesimo esisezikolo besithi lokhu kulakho ukuphazamisa imfundo yabantwana. Umnumzana Themba Moyo ngomunye wabazali okhuthaza uhulumende ukuthi alungise izikhalazo zababalisi ngokuphangisa ukuze abantwana bengalahlekelwa yizifundo.
Amathisha afundisa isikhathi esezikolo akulasivumelwane esibe sabakhona phakathi kwabo lohulumende and thina kuyasiphambanisa sibili, kuyasi-affecta njengabazali. Xa umntwana yaphuma ngo-10 ephenduka ngo-10 endlini kutsho woni khonoko ngoba besikhathi sokubhala siyafika ama-exams bengazilutho. Sesicela ngathi uhulumende sibile ngaphathisa sibile kukhulumile amatitshala behlangane phakathi bencedisa abantu abethu ngoba akulunganga nqabonto.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye umzali unkosikazi Sihle Ncube yena othi abafundi basanda kulahlekelwa ngesinye isikhathi sezifundo ngeviki yokuqala kuvulwa izikolo lapho uzulu wonke etshengisela ngokungayi emsebenzini.
Ha, amatisha bakithi kumele bengezelele lokhu zena imali ngoba abantu abethu bazafeyila bayapasa njani ababalisi bakhona bengelokhuze bengathabi. Asazi ingxenye bazavumelana kodwa okukhathesa abantwana bayasafa, they are the one suffering, babhala njani.
Izolo umphathi ntambo wezemfundo umnumzana Phuma Zima uthe uhulumende uzaphuma nenhlelo zokuthuthukisa impilo zababalisi ezifana nokubanikeza indawo zokwakha izindlu ngesikwelete. Kodwa lokhu akudulisanga ababalisi bona abathi abasoze babuyele emsebenzini nxa bengengezelwanga iholo lafika kuma-dollars 1,200 nxa behlawulwa nge-RTGS 1,200 kumbe ngedola leMelika. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abasakhulayo bebandla lezanu PF bathi lanxa bebuzwisisa ubunzima obubhekane lelizwe, uZulu kumele aphe umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuvuselela umnotho. Ngasikhathi sinye kulequla labazibiza ngokuthi iCitizens Forum abathi bazathathela amanyathelo abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labamahofisi abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe, ikakhulu abamazwe angentshonalanga ababethesa umlando wokutshotshozela udlakela kuzehlakalo zokubhidlizwa kwempahla ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini kumaviki amathathu edluleyo. Kubika uMavis Gama.
Abasakhulayo bezanu PF bebehlabela begiya bekhokhelwa ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabo eHarare umnumzana Godwin Gomwe ngemva komhlangano lentathelo lezindaba emahofisini awezanu PF HQ eHarare. Umhlangano lo ubungowethula umbono wabasakhulayo bezanu PF ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini ku-shutdown okwabizelwa ngabenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Lokhu kutshengisela kuthiye abalitshumi lambili befile, abangamatshumi phose athoba minwembili 78 belimele ngemva kokudutshulwa ngabezomvikela. Unkosazana Cecilia Melody Verenga unobhala obona ngezokwabiwa kwamasimu ehlangothini lwabasakhulayo lwezanu PF ngomunye wenkokheli ebikulo mhlangano. Yena ke ulandisa ngabekade bexoxisana ngakho.
Thina singabantu bezanu PF and izanu PF ayinazithutha. Izanu PF ilabantu abacabangayo abathanda iphisi, kodwa nxa sokuyikuthi sokumele kube le head on
sithanda ukutshela abantu be-MDC abathanda ukusinda ukuthi no next time siyalithi warning lingachabanga ukuthi liyenze khonokho libe wazi ukuthi alisoze lichayisane mbende security but ngama-youth e-ZANU-PF.
Ukhuthaza abasakhulayo ukuba bangavumi ukusetshenziswa ngabezombusazwe.
Ungakhangela koBulawayo kuselivini so kuma-western suburbs akula abantu bayagada besiye town ukuthi ethenge izingwa babe becabanga ukuthi bengabulala amashophu kusasa kuzabangcono but impilo zinzima kibo sesegada $4 esiye town esiyathenga isingwa se-$2. Siyacela bantu beZimbabwe umsindo awulunganga wonke umuntu engakhwanisa ukuyenza konke khonokho elikuyenzayo so thina salibukela lisenza khonokho elakuyenzayo khathesi sesicela kube le-peace eZimbabwe. U-president wethu uyalungisa izinto akula zinto ezingaphongi ukuvuka sezilungile nge-one day.
Bekuculwa ingoma ebezihaya lokukhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuba abuse engaphazanyiswa aze anelise ukuvuselela umnotho welizwe. Ngakolunye udaba olufanayo abomanyano we-Citizens Forum bona baphe abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu kanye labamahofisi abameli bakwamazwe entshonalanga insuku ezimbili ukuba balungisise inkulumo yabo kanye lezenzo zabo phezu kokwenzakala ngesikhathi sokutshengisela ku-shutdown lokhu. Umsekeli obona ngokuqhutshwa kwelihlelo kulumanyano uLonias Rogeri uchasisele umhlangano lentathelo izindaba e-Media Center ukuba kungani sebethatha leli nyathelo.
Ngoba siyazi ukuthi kathesi kulabantwana sebeyizintandane abanye obaba babotshwa omama babotshwa and into asizibonakele endlini ngapha. So thina sithi njengama-citizens konke okwawonakalayo sisibambene sonke from different political backgrounds ukuthi sipetishine labo esibabona ukuthi babe nalokho ababezakwanisa ukukwenza ukuthi impilo engabi lokhu ichitheka as time goes by. So yikho esikwenzayo kathesi.
Urozi uthi okwenzakala mhla ka-14 kusiya kumhla ka-16 Zibandlela kungesikwenza kwamaZimbabwe bekhona ababetshotshozela.
Into mase zingalunganga sasi-expecta that ukuthi abantu babezoyenza the same bezibonakalisa ukuthi thina we don't approve of into ezenzakalayo elizweni lethu. Kodwa laphana kwakune-third force kwakunabantu ababeresponsile ukuthi into lezana zingahambi kahle. That's why babona abantu sebevulalana abantu beluta kuma-shops abantu besenza into ezingabi hayi singazaziyo thina lapha eZimbabwe which ukuthi khonokho aso wenza okwamazimbabwe wenzi lokuyani.
Abe-Citizens Forum bathi sebeqalile ukusa incwadi zezikhalazo kunhlanganiso ezivalisa eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, Zetelechara, Zimbabwe Media Commission, ZMC, Parliament of Zimbabwe, Crisis in Zimbabwe Coalition, British Embassy, American Embassy, ugatsha lukahulumende lwezisebenzi kanye namanye amahofisi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhulumende weleBhilitane uthi akaseyi kusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano weCommonwealth kulandela ukubulawa lokuhlukuluzwa kwabantu mahlayana ngamasosha lamapholisa kumaviki amathathu edluleyo. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beBhilitane lamazwe ase-Afrika, unkosikazi Harriet Baldwin, ekhuluma emhlanganweni wePhalamende yakweleBhilitane wobuhlaziya udaba lweZimbabwe namuhla. Asizweni amazwi akhe.
As of today, the UK would not be able to support that application because we don't believe that the kind of human rights violations that we're seeing from security forces in Zimbabwe.
Lebilitane ngeke sekele ubuyela kweZimbabwe kumanyano weCommonwealth. Ngoba uchuku esilubone lusenziwa ngabezomvikela ebantwini kayisilo chuku esikhangelele ukulubona lusenziwa lilunga leCommonwealth. Mina ngicabanga ukuthi kulapho omakhelwane beZimbabwe abafana labo Mozambique kanye leSouth Africa okumele bangenele khona baqondise uhulumende weZimbabwe lapho aphazama khona undaba zokuhlonipha amalungelo abantu.
They would not be meeting in the UK's view.
Unkosikazi Baldwin uveze njalo ukuthi eLebhilitane lifuna izijeziso ezetheswa iziphathamandla zeZimbabwe ngomanyano we-European Union ziqhubeke zikhona. Wengeze wathi kuleziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezingekho kuluhlu lwezijeziso abalakho ukuzethesa lezi zijeziso.
The process of rolling over the sanctions, the EU sanctions, has just come up, and the UK has been arguing that it is not yet time for us to allow those to expire.
Yes, kati sokuthatha isikhumo yekutini izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngomanyano we EU zisuswe kumbe ziqhubeke zikhona. NjengeLebhilitane sithi isikhathi sokwesula izijeziso lezi kasikafiki. Ngokuhlukuluzwa kwabantu esiwubonileyo silakho ukuqhelisa uluhlu lwezijeziso njalo sijezise labanye abantu abatsha akade bengekho kuluhlu
lwezijeziso.
Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi yehlaziya izombusazwe umnumzana efidlela Ncube yena othi uhulumende weZimbabwe uzigwaze ngowakhe ngokubulala lokuhlukuluza uZulu. Othi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe omhlaba ikakhulu lawo afana leMelika leBhilitane isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja.
Asikhumbuleni ukuthi inhlanganiso ye-Commonwealth inhlanganiso yalabo abahlonipha amalungelo abantu, abahlonipha umthetho, abahlonipha intando yeningi, abahlonipha ukhetho olukhululekileyo, abahlonipha abavimbela i-corruption esingathi yibusela, abahlonipha inotho yesizwe le, abahlonipha njalo izakhamizi zakuleyo ndawo. Ngakho-ke nxa ngabe iZimbabwe ingasahambisani lalokho angulandlela yokuthi buyele ku-Commonwealth. Asikhumbuleni ukuthi khona 2003 lapho yaphuma khona yayivele sokulungiselela umhlangano wokuthi iyekhishwa ngokuba yakwase kuphenduke kwaba kompunzi idlemini sokusenziwa into engakazi wayibona kubulawa abantu kusenziwa zonke izinto kungahlonishwa ukhetho lomthetho lamalungelo abantu. Bekule themba ke lizakhumbula ukuthi iNgilandi kuthe ekuphumeni kukamgabe ngo-2017 bekule themba lokuthi kuzaqaliswa phansi ubudlelwano obuhle obutsha phakathi kweZimbabwe leNgilandi lamanye amazwe omhlaba. Kodwa ke ukuba kwenzeke khona lokho kudingeka yona i-government yeZimbabwe iqale ihloniphe i-constitution yeZimbabwe, iqale ihloniphe imithetho yeZimbabwe, iqale ibambe ukhetho olweZimbabwe oluhle.
Ithi njalo iBhilitane ilakho ukujezisa amanye amalunga amatsha kahulumende weZANU-PF. Ukubona njani lokho?
Lokho kwenzakele ezinsukwini ezidlulileyo kuvezile kamhlophe ukuthi hayi ingulube lokhu isedakeni, kuyala ukuthi kuguqukwe amalungelo abantu lokhu engahlonitshwa, omama lokhu bengahlonitshwa bedlwengulwa nje, abantu abaye emgwaqweni lokhu betshaywa ngendlela okuthandwa ngayo. Lokhu esibona abantu besenziwa into embi okunye okumangalisayo kungahlonishwa umthetho. Ngokunjalo ke amazwe lawana awentshonalanga akujwayeleke ukuthi umuntu ongahlonipha amalungelo abantu bakhe, ongahloniphi i-constitution yakhe, ongahloniphi imithetho yakhe, bamfakele izijeziso ezinjengokuthi angavunyelwa ukuya khona kulawo mazwe kumbe futhi izijeziso zenotho eziqondene layo. Kakumangalisi ukuthi sebesithi baza kwenza kanjalo abeNgilandi ngokuba hayi kunzima kunzima ugeza abantu abanje kunzima kunzima kakhulu 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 esingakhala ngakho kuphela ukuthi kakungabi izijeziso zenotho ezingacina zidinta abantu bezimbabwe abaphakathi kosizo kungabi ngezinjalo kodwa nxa zikhona izijeziso kaziqondiswe kulabo bantu zingachaphelela kancane ebantwini bezimbabwe zingabathinti la kancane abantu bezimbabwe ziqondane nalowo ngahle niphamalungelo abantu ziqondane nalowo obusa ngokubulala ziqondane nalowo obusa ngokweba ziqondane nalowo obusa ngokufaka ijambo entanyeni yabantu abahlupheka kangaka.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina Nquma Igobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwamalungelo abasakhulayo ngabezomvikela okwenza ukuthi abanye babaleke elizweni. Ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu. Nga ufisa ungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ungaxhuma njalo enkundleni yokuxhumana nokuzilibazisa eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Akuhlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo-8 PM. Bye bye.
Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Lamhlanje ntambama umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo owe-State of the Union address edalile ephalamende elehlukileyo kunalelo ethule kulo nyakenye. Leli dale selilawulwa ngunkosikazi Nancy Pelosi owebandla eliphikisayo elamademokrats kulandela ukunqoba kwaleli bandla kukhetho lusanda kwedlula. UTrump wethula lumbiko ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kwebandla lamademokrasi lebandla lakhe lama-Republicans phezu kwemali yokwakha umduli emngceleni weMexico okubangele ukuvalwa kukahulumende okwesikhathi eside. Inhlanganiso ebona ngezamalungelo ezemvelo eSouthern African Resource Watch ibika ukuba umsebenzi wokwemba ikopa kweleZambia kawuncedi kangako uzulu ohlala endaweni ezilemigodi yekopa ngoba inzuzo ingaphenduki kulezo ndawo. Uzulu weZimbabwe ukhala ngomnotho oqhubeka ugugudeka. Abanye sebephila ngokupheka amaqebelengwana kuthi njalo abanye sebesidla kanye ngelanga ngenxa yokuswela imali yokuthenga ukudla osokulentengo ephezulu abangayenelisiyo. Okwamanje isinkwa sesibiza amadola amabili lenxenye $2.50 kuthi iningi labantu kalitholi limali. Kusenjalo asesilela futhi amafutha ezimota loba nje uhulumende esithi sokulohlelo lokuthwala abantu ngamabhasi ezubko emadolobheni. Inhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe ithi imuli elabantu abayisithupha kumele ibe le mali efika phose ikhulu lamadola $800 ngenyanga ukuze babe lempilo engcono. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Busisa Moyo, usomabhizimusi ongumcebisi njalo kamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho.
Ya ukubona kwami into yokuqala yokukhulumisana. Kumele sixhumane sikhulumisane ilizwe lonke into ekuthanele indaba zomnotho ukuthi sizophatha njani. kodwa kumele kube lezinye izinto eziqoqela lapha sikhuluma mayelana ngomnotho, indaba yemali leyaphansi, nemali nje jikelele ukuthi iphathwa kanjani. Into engani sihlupha kakhulu lapha phansi ukuthi ama-exchange rate lawa ama-US dollars times 4 ngapha phandle emkambo lo kuthengiswa kwemali ngapha emabhange amakhulu 1-to-1. Into engani kumele isizwe leyo masinyazana nje.
Pho kwenziwa njani khonokho ukuthi kulungiswe moya?
Kuyakhulunywa baba, ngenxa yokuthi uhulumende wesaba ukuthi nxa singathi siyayekethisa leyi rate sisuke lapha ku-1-to-1 siye ku-1-to-4, bayesaba ukuthi engxenye imiholo yabantu lentengo yezinto ingasuka nje kube isavunguvungu, isavunguzane sokukhwela kwezinto. Kodwa lokho kungenzakala, kodwa nxa sikhulumisana ukuthi sizawuphatha kanjani, kube yi-program eyama-9-12 months ukuthi siyangapha, yikho esikuxwayisa khona. Ngoba lokhu isivalo lesi imbiza le isibila, ungabe lokhu ingcunde vele uvale ngesivalo ungakhathaza phambili.
Siyabona njalo ukuthi okuhluphayo kakhulu i-bond note, indaba ingalahlwa moya.
I-bond note into encane, ngoba into enkalakatha yila ama-balance lokuthiwa o-RTGS. I-bond nxa silikhangele ngenye i-speculation iyabe kule 400 million, but lawa ama-electronic balance imali esithi RTGS le leyo ichaya kuma-11 billion, yiyo yinkalakatha. Lokhu ngumdlwana lokhu i-bond note. Kwesinye isikhathi yathola ukuthi 400 million leyana hafu isemabhenki, 200 million yaziwa njengamabhenki. So imali encane kakhulu esekulethake. Into ekhathazayo yileyi mali inkalakatha esithi ngama-electronic balance.
Kodwa kuyalungiseka khonokho?
Ye, kule ndlela sesiye saxwayisana noprofesa ukuthi singayiphatha njani. Inkulumo yakhona yilokho isiya phambili, kodwa kumele sikhulume lo muntu wonke nje, amapensheni, amakhampani, uhulumende. Kumele kuhlalwe sibili kube lidala. Nxa singakhulumisana nje sisizwisisane ukuthi sesisenzayo, kungabi lo munye ohambela phambili kumbe njani. Sikhulumisane nje, into yakhona iyaphatheka ngenxa yokuthi iZimbabwe nxa sikhangela ilizwe eliyexporta 7 billion ngomnyaka, asiyo nto okumele siyethule. Kumele sikwenze nje ngendlela ngemfanelo, sikuphathe sasora ubalansa, then ubugwelegwele of course yenye into ephambanisa yenza ukuthi izinto singakhanyi.
Ngathi-ke khonokho-ke nxa sikhuluma ngobugwelegwele moyo, siyabona ukuthi kuyahlupha kakhulu, kodwa kudala abantu baqalisa ukukhuluma ngakho abakuhulumende, indaba bengakubamba esidukwini kuhle kulungiswe khonokho.
Into yakhona yokuthi into iyahlupha ngoba ubugwelegwele buphathwa kule mbaxa ezimbiwe, kulalowo othatha imali nalowo onika imali, and abantu bakhona kulocebela omunye nabe kuyinto ephansi engakhanyiyo, kungela muntu owaziyo ukuthi imali zakhona zigeleza zisiya ngazela. So yikho kuhluphayo, kodwa ngibona ngani sibili sesifike esikhathini sokuthi wonke umuntu sebona ukuthi uphatha solunyikinyeka. Nxa singayekela ukuthi sikulungise akusela sikhathi.
Ye, kodwa-ke kusiya ngesikhathi kuzalunga yini kungakafika ukhetho olubuyayo kuma-2023 khona?
Kumele siluphathe 2023 asingeke siwubambe nxa singakulungisa.
Pho kungenzakalani nxa ukuthi kunjani?
Angizwa, ngenxa umkonomi nxa uzovuthuka kuzahluka. So kumele sihlale phansi sibili sikhoxisane njengamadoda nabomama, sibone ukuthi siyakulungisa, ngoba angiboni ukuthi singakubekela kunjalo sithi hhayi asibe nisihamba kunjalo. Hhayi, sesifike naphana sibile ukuthi sokumele kuhlale phansi sikhulumiswane, sizwisisane, sithole uncedo, silungise ilizwe. Ngoba ye lapho esesifike khona sibe sisebenza sesike uma-10 years kulolu hambo, sesifike laphayana sibele ukuthi kumele kukhulunywe, kulungiswe njalo.
Umnumzana Busisa Moyo ngusomabhizimusi njalo ungumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kwezenotho, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Owa madinya khala ngoba ngijabukile, isiziwe ubuhlungu ngoba yephukile, awu emdale
garisebuthi. Ubuhlungu umoya wami,
unge police ziyo ngobushiye ngingedwa
ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi baqale ukhalala umsebenzi namuhla. Uhulumende weBrithani uthakaseke ukusekela imizamo yeZimbabwe yokubuyela kumanyano weCommonwealth. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.